kamkenan. Vana weIsrael makava tungamirira. Dzamara wasvika mukenan. Nyika yeZimbabwe inyika inoyera. Tikafamba teka muri mati svike. Nyika yeZimbabwe inyika inoyera. Tikafamba teka muri mati svike. Titungamire Mwari Baba. Tikafamba teka muri mati svike. Titungamire Mwari Baba. Tikafamba teka muri mati svike. Titungamire Mwari Baba. Tikafamba teka muri mati svike.
Tikafamba teka muri mati svike.